Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina mbudzi 22 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube voparura bhajeti ravo rekutanga, asi muparamende muchiita mhirizhonga apo nhengo dzeMDC dzange dzichimanikidzwa kubuda mudare nemapurisa dzichinzi dzaramba kusimuka semunongedzo wekuremekedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Komisheni iri kuongorora kuurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto musi wa 1 Nyamavhuvhu yoenderera mberi ichinzwa humbowo kubva kuvanhu muHarare. Muchuchisi wehurumende achiti musoja akatorwa vhidhiyo achipfuura vanhu anofanira kuferefetwa. Nezuro Studio 7 yakaita hurukuro muHarare ichitarisa mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika. Tichatepenyura hurukuro iyi mangwana. Munhau dzemitambo tine hurukuro nemutambi werugby ane mukurumbira Tendai Mutawarira, uyo ari kushanya muno muAmerica pari zvino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri kubva kuno Studio 7 tiri muWashington DC. Gweta guru rehurumende vaPrince Machaya vanoti mapurisa anofanira kuferefeta masoja anonzi akapfuura vanhu vakafa pamhirizhonga yakaitika muHarare musi wa 1 Nyamavhuvhu iyo yakasiya vanhu vakawanda vakuvara uye vamwe vafa. VaMachaya vataura mashoko aya pavanga vachipa humbowo kukomisheni yakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti iongorore zvakaitika musi uyu. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vachipa humbo wavo komisheni iyi iyo iri kutungamirwa nevakambobva mutungamiri weSouth Africa vaHalima Monhlante, gweta guru rehurumende vaPrince Machaya vati hapana munhu ari pamusoro pemutemo munyika zvisinei nekuti ane chinzvimbo chipi. Vachipindura mubvunzo wemwe nhengo yekomisheni iyi, vaMachaya vati masoja akatorwa mufananidzo achiridza pfuti, zvikuru sei musoja akanga akagwadama achiridza pfuti inonzi yakanga yakananga varatidziri, vanofanira kuferefetwa nemapurisa. Hapana chinotadzisa mapurisa kuita izvi. Vabvunzwa maonero avo pamutongo wakaturwa nedare repamusoro reHigh Court wekuti vaiva gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika musi wakapfurwa vanhu vakafa musi uyu. Avo vave mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga ndivo vakanga vati masoja apinde mumigwagwa musi uyu. VaMachaya vati vaChiwenga vaisungirwa nemutemo kupiwa mvumo nemutungamiriri wenyika yekuti masoja apinde mumigwagwa kuti anobatsirana nemapurisa. Mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakaudza komisheni iyi nguva pfupi yapfuura kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vakapa masoja mvumo yekupinda mumigwagwa, kunyange hazvo chinyorwa chinoratidza kuti izvi ndizvo zvakaitwa chisati chasvitswa kukomisheni iyi. VaMatanga vakati pangadai pakafa vanhu vakawanda musi uyu dai masoja asina kushandisa pfuti dzavo zvisina mwero. Asi mukuru wemauto vaPhilip Valerius Banda vakaudzawo komisheni iyi kuti masoja akazopinda mumigwagwa vanhu vatopfurwa kare. Sachigaro webhodhi resangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaModekai Mashlangu vaudzawo komisheni iyi kuti mhirizhonga dzose dzine chekuita nemasoja hadzisi kuferefetwa zvizere. Vakapa muenzaniso wemhirizhonga inonzi yakaitwa nemasoja pamberi pesarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika yakaitwa muna 2008 yakakonzera kuti nhengo dzeMDC dzinodarika mazana mana dzirasikirwe neupenyu. Mumwe wevapa ufakazi ndiva Maynard Manyowa, vanhu vemutori wenhau anoshanda akazvimirira avo vati ndivo vakatora vhidhiyo ine musoja ainge akagwadama achiridzira varatidziri pfuti iyo yaasvitsa kukomisheni iyi. VaManyowa vanoti kubva zvavakatora mufananidzo yezvakaitika izvi hana yavo haisisina kugadzikana kuburikidza nemhirizhonga yakaitika musi uyu.
Zvinokanganisa upenyu. Upenyu hwangu hwakachinja zvasingakwanisa kutsanangura. Kutya kuti waakufa kusvika panhano idzodzo.
VaMasuku vati mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vave kutarisirwa kuzomira pamberi pekomisheni yavo nemuvhuro svondo rinouya mushure mekutadza kupa humbo hwavo kukomisheni iyi nezuro sezvainge zvakatarisirwa.
Pari kutarisirwa vabiti navachamisa musi wemuvhuro nokuti ndo vakakokwa panguva ino. Kusati kwava nekukokwa kwava Munangagwa pamwe navachiwenga. Saka nguva iyoyo kana ichinge yasvika kana iripo tinenge chiziviswa nemacommissioners.
Vachamisa vanoti vanodawo kunzwisisa kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa navachiwenga vachashevedzwa here kuzopa uchapupu hwavo sezvo mazita avo akataurwa nezvavo nevamwe vevafakadzi vakapa humbo hwavo kukomisheni iyi. Nepamusana pekuti pane vakataura nezvavachamisa ndokusaka vakadaidzwa kuzopawo uchapupu. Asi imwe nhengo yezano PF vatafadzwa mugwadi vati havawo nechikonzero chekuti vaMunangagwa navachiwenga vamiswa pamberi pekomisheni iyi.
VaMunangagwa vanogoya pakomisheni kuti vakapara makai, vachiwenga vanogoya pakomisheni kuti vakapara makai.
Mumwe wevafakadzi vapa humbo hwavo kudare ndiva Simeon Chipokosa avo vaudza komisheni iyi kuti vakamanikidzwa nemasoja kuburuka mukombi yavaiva pedyo neMarket Square musi uyu ndokubva vanzi vafambe netsoka vakabva vapfurwa gumbo vave kufamba netsoka. VaChipokosa avo vane makore gumi nemapfumbamwe vanoti vaibva kuchikoro pavakanzarwa nemasoja uye vanoti vachine bara repfute riri mutsapfu yavo kubva musi wavapfurwa uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Studio 7 yakabatana neMedia Center nezuro yakaita hurukuro kuCrown Plaza muHarare ichizeya mazuva zana mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika. Hurukuro iyi yaikokerwa naPlaxidis Jeremiah weStudio 7 achibatsirwa nemunyori webhuku vari mudzidzisi Dr. Shelton Todzo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Regai ndipi chirongwa chane zuro takana totarisisa chakafamba hacho zvakanaka. Hongu hatina kuzowana vanhu vakawandisa sezvanga zviitika kumaruwa kwatakatanga nako, asi hurukuro yakaitika yanga iri hurukuro yanga yakadzama uye vanhu vakakwanisa kuti vataure zvavanofunga maererano nemusoro wenyaya wanga uripo wataitarisa kuti hurumende iripo iyi kubva zvayakasarudzwa yakwanisa here kana kuti yafambisa sei zvunhu zvinoenderana nezveupfumi nezvematongerwo enyika takatarisana nezviri kuitika munyika.
Saka vanhu vari kuti kudii zvavari kuchema chema nazvo kunyanya ndezvipi?
Vanhu vari kunyanya kuchema nenyaya dzemamiriro eupfumi hwenyika. Vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, zviri kuoma, zviri kunyanya kuoma, zviri kuenda zviomarara zvikuru.
Ko iwo mangwana tine zvechimwe chirongwa chatichange tichiita vanhu vachiona vanhu vachiungana, tarisiro dzamangwana ndedzekuti kudii?
Tarisiro dzatichaita zvezvi tichaenderera mberi nedzimwe hurukuro dzichaitwa kumateveleland tichaenda kumateveleland south kugwanda tozoenda kumateveleland north kuri kulupane tozopedzisira nekubulawai tinenge tapedza chikamu chokutanga saka tiri kutarisira kuti ikoko vanhu vachavuya vokwanisawo kutaura zvavanofunga mairirano nemisoro yakasiyana siyana ichataura nezvayo.
Tenda nyaya yanga ichiitwa hurukuro nava Ernest Mudzengi vari parunare vari kuHarare. Toenderera mberi gurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vatura bhajeti remari inodarika mabhiriyoni masere kana kuti 8.16 billion mugore ra2019. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Hurumende inotarisira kushandisa mari inosvika 8.16 billion mugore ra2019 kunyange hazvo iri kutarisira kuwana mari inosvika 6.6 billion. Izvi zvinoreva kuti mari iri kutarisirwa kushandiswa muna 2019 nehurumende inodarika bhiriyoni imwe chete nechidimbu kubva pamari ichawanikwa nenyika. Vachitura bhajeti iri vanobe vati bhajeti ra2019 rakatarisira kugadzirisa matambudziko ari munyika kusanganisira kushandisa mari yehurumende zvine mwero, kuumbwa kwemabasa, hutongi hwejekerere, kurwisa uori nezvimwewo.
Objectives and priorities from the consultations revolve around the following.
Tiri kutarisira kushandisa mari yehurumende zvine mwero, kubvisa kusiyana kwemutengo, kuona kuti takwezva mari yekunze.
Vanobe vati zvimwe zvichaitwa kushandisa mari yehurumende nehungwaru zvinosanganisira kudzikisa mari yemihoro yevakuru muhurumende, kumisa basa vechidiki veZANPF kana kuti mayouth officers, kubvisa vashandi vasiri muhurumende maghost workers, pamwe nekuona kuti mota dzehurumende hadzishandiswi nguva dzebasa dzapera.
Government has decided that effective 1 January 2019 a 5% cut on basic salary.
Hurumende kutangandira ichaderedza mari yevakuru vehurumende vanoshandira makambani ehurumende uye avo vanoshandira makomishini ari mubumbiro. Hurumende ichamisawo mabasa mayouth officers nemaghost workers.
Vamutuli vati vashandi vehurumende vachawana mari yebhonasi gore rino. Hurumende inotiwo mukuti vawane mari vachatangawo kubhadharisa mari yemitero yezvinhu zvakadai semotikari, zvekunakisa kumeso kwevanhukadzi, mabhegi evanhukadzi, zvekushandisa muchimbuzi nezvimwewo nemari yekunze, kunyange zvazvo hurumende ichirambidza veruzhinji kutengesa zvinhu nemari yekunze chete. Hurumende yaisawo mamiriyoni makumi mashanu nematatu kuzoripa varimi vechichena vakatorerwa mapurazi.
Compensation to former white farm owners. Government is committed to finalizing issue compensation to former white farm owners who are affected by the land reform program.
Hurumende yaisawo $53 million kuzoripa varimi vechichena vakabviswa pamapurazi.
Hurumende inotiwo zvinhu zvakadai sezvinoshandiswa nevanhukadzi pakutevera fertilizer yeammonium nitrate, zvinobikisa chingwa, mabhazi nezvekubikisa mishonga ndezvimwe zvichange zvisingabhadhari mutero kupinda munyika. Vamwe vataurwa navo vanoti bhajeti riri kuomesera vanhu, asi vanobe vati kuti zvinhu zvinake vanhu vanofanirwa kuomerwa. Kunyange hazvo hurumende ichange ichitora mimwe mitero yavo nemari yekunze, Zimbabwe inoramba isina mari inokwanira zvinodiwa nenyika. Bazi redzidzo, zvichitevera rekurima, hutano uye kudzivirirwa kwemukati menyika ndivo vawana mari yakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
zvichakadaro nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvina fundo Gift Mugano vaudzawo Blessing Zulu weStudio 7 kuti vanyuve vabaya dede nemukanwa mubudget yavo.
Vanyuve vadonongedza nemonemo dai pachivanhu pachiona kuti vari vagudo nemukanwa vakwanisa kuidentify matambudziko maviri ari kunetsa Zimbabwe. Sekutanga trade imbalance, Zimbabwe ikutenga zvakawanda kunze kwenyika kupfuura zvainotengesa zvoita kuti mari itize muno muZimbabwe. Ipapo vabuda nemamajors mapolicies ekuti Zimbabwe ikwanise kugadzira zvigadzirwa zvinoshandisa mataxi. Vabvisa majuti panotenga maequipments ekugadzira zvigadzirwa, vabvisa vati inova taxi rekubhadharwa patenga mamwe marowa materials anenge dzwa muZimbabwe. Vakurudzira kusetwa kwecommodity exchange inova iyo inobatsira kurima kwezvigadzirwa muZimbabwe kumamindo musika wemacommodities unokwanisa kuti Zimbabwe idzoke kuyanga iri pabread basket zekuti ikwanise kurima masoya bean ati kutenga wheat ati kutenga. Zimbabwe iri kupedza $500 million pagore kutenga materials. Saka commodity exchange iri kuparwa navamutonove ichapedza matambudziko iwayo yekubudisa mari kunze kwenyika. So dzoka kunyawo nhau yemadeficit emari vadonongedza kuti makore apfuura apa hurumende yainga ichishandisa mari yakawanda zvikuru kupfuura yavaitambira kumataxis zvokonzera kuti dambudziko remari rinese muZimbabwe. Ipapo vaita radical changes zvichafarira zvinosanganisa kudzikisa masalary emadirectors kusvika kuna president by 5% tichasevha mari kuhurumende. Pamusoro pezvo vaisa futi mamwe mahomwe yemari ichabatira mapharmaceuticals nekutenga madrugs akawanda kunze kwenyika anosvika $250 million pagore. Saka izvozvo zvichabatsira kuti nyika ikwanise kuzeva mari kunze kwenyika. Chekupedzisira vaita reaffirm kuti tichashandisa multiple currency sega tichiita US dollar iriyo mari yakanaka. Kune vanga vachitaura kuti tifashandisa rand vanga vakarasika vanhu ivava nekuti rand harina dambudziko aritigadzira dambudziko yeZimbabwe chinogadzira dambudziko yeproduction.
Asi pane zvamusina kufara nazvo here?
Handina kufara nenhau yekutekisa mota nejuti juti reUS nekuti hatina makambani muno manogadzira mota muZimbabwe. Vanhu veZimbabwe vari kuda kutsvagawo kurarama nekuti vafambe zvakanaka nekuenda kusouth africa vanotenga mota zvemajuti ichibhadhara juti neratages. Saka ivo vakatengana ngavabhadhara juti reUS vakuti inobva kupi mari yacho.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvina fundo Gift Mugano vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tiri kuparamende kwakare mapurisa nevasori nhasi varova nhengo dzebato rinopikisa reMDC muparamende mushure mekunge dzaramba kusimuka senzira yekupa ruremekedzo kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vange vauya kudare iro uko kwange kuchiturwa budget ra2019. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Nhengo dzeMDC dzine chitsama dzarohwa nemapurisa nevasori vamwe vakabvarurirwa zvipfeko zvavo pabongozozo ramuka mushure mokunge mutauri wedare iri vaJacob Mudenda vadzinga mudare dzimwe nhengo dzeMDC nenyaya yekusaremekedza mutungamiri wenyika avo vange vauya kuzonzwa budget. Paramba kubuda nhengo idzi ndipo pazoshedzwa mapurisa mudare kuti adziburise nechisimba izvo zvapikiswa nedzimwe nhengo dzeMDC kudzamara nhengo dzese dzebato iri dzadzingwa mudare. Taura kudai nhengo nhatu dzeMDC dzechidzimai dzinoti muzvare Tabita Kumalo, amai Lenet Karenyi Kore naamai Memory Mbondia vaendeswa kune chimwe chipatara kwavari kurapwa mushure mokurohwa nemapurisa nevasori. Vanokokera nhengo dzeMDC muNational Assembly vaProsper Museami avarohwawo vaudza Studio 7 kuti vatatu ava vakuvara zvakaipisisa.
Zvema members of parliament vakuvara vatakurwa neambulance kuendeswa kumaavenues
kwanyanya kuvara bhumbo.
The Honorable Memory Mbondia vePR veMidlands Province vakuvara gumbo.
Vamwewo varohwa nekubvarurirwa hembe yavo ndiva Amos Chibaya vanomirira Mukobha avo vati zvaitika nhasi zvinoratidza uhipi hwehurumende yavamunangagwa.
Hembe iyi inongobaita
mapinda mapurisa atina kuti kuna parliament kudapo kuparese kafu inda ndichani kuda mu parliament kudzona vanhu
vamwe varohwa mumiriri we Highfield East va Eric Murai na va Shakespeare Hamauswa vanomirira Warren Park vanomirira Mutasa Central va Trevor Sarwaka vati zvinoshamisa kuti nengo dzeparliament dzinorohwa nekudzimwa muparliament nekuti dzatadza kuremekedza munhu wadzinoti akabirira sarudzo
handete munhu ano kuremekedza munhu nemuchiona ari munhu anokubatsirai ari munhu anechiremera pamberi penyu sezvatinoita kuna speaker hatimbonetsani nekuzimukira speaker potoziva kuti hatina dambudziko nemapindiro akaita pachigaro chake cheuspeaker but vamunangagwa zvinozivikanwa kuti wakapinda nekuseri kwedhoo kusi hatina nguva yekuremekedza vanhu vakabirira saro
vamutseyami vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinosvisvikana zvikuru nekupinda kwemapurisa nevasori mudare vachiti vachagara pasi navamudhenda kuti vaone kuti izvi hazviitike zvekare gore rapera mapurisa akapinda mudare iri akarova nhengo dzeMDC uye kusvika pari zvino vamudhenda havasati vatura kudare iri zvakabuda muongororo yavo pane zvakaitika panguva iyi zvichakadai gurukota rezvemari vamutuli ncuve vazotura budget kunhengo dzezanupf chete sezvo nhengo dzeMDC dzange dzadzingwa mudare asi vamutsiyami vati zvaitika nhasi hazvisi kuzovatadzisa kuzoya budget ra2019 uye vachapinda mimisangano yese ine chekuita nebudget regore rinouya ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
tichiri panyaya iyoyi nhengo yezanupf vakindness paradza vashora zvikuru zvaitwa nenhengo dzeMDC idzi muhurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7
saka zvavaita hazvitombotenderwi nemutemo wedu weparliament saka vachatarirwa zviga zvavo spika vataura izvozvo saka tese tezve tazvishora zvavaita kuti kana vanhu chaivo vakavavhotera vashorawo futi zvaitwa neMDC hazviratidze kuti vanhu vari serious vanhu vanomirira zviro zvevanhu vanoratidza kuti vanongoita zvenjapenjake kuti adambetambe zvine zvinhu zvinhu zvakakosha anoita mukuru wenyika
asi maonawo sei bhajeti raparurwa namuzvinafundo ncuveri
aiwa vanove vagona kakugadzira bhajeti vaitira kuti ngatisunge mabhandi edu kuitira kuti ikonomi yedu ite zvakanaka kuitira kuti ramangwana redu riite zvakanaka iye zvino asi ndinotenda zvikuru kuti vaita mari yakawanda inosvika kubhiriwi kuministry yaagriculture yezvekurima saka tichaona izvozvo ndozvatipadza vaisawo mari yakawanda kuti kune zveutano ministryyeutano zvekutenga mishonga yekuti mishonga igadzire muno munyika saka tinotenda zvikuru nezvavaita izvozvo tozotenda zvikuru ini ndakamirira foreign affairs kuti vatipawo chisimari chisimirion yekuti tiende veforeign affairs vaende vachinotaura idzino nyika
nhengo yezanupf vakindness paradza vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Nezuro Studio 7 yakaita hurukuro muHarare ichitarisa mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora miko yekutungamira nyika uye kuti zvii zvaitwa nehurumende yavo panguva iyi zvakabuda pamusangano uyu zvinoratidza kuti tarisiro yevana veZimbabwe vakawanda yakanga iri yekuti hurumende itsva iyi ivandudze zvinhu mukati memazuva zana aya tarisiro yeveruzhinji yakanga iri yekuona kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvagadzirisika here uyewo kuti mune zvematongerwo enyika mave neshanduko kubva kuhurumende yaivepo mukuzeya nezvenyaya iyi jonga kandemiri westudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuzanupf vagadzira chirumhanzu pamwe nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vakarerekera kuMDC uye vari mutungamiri wePTUZ vatakavafira zhou akatanga nekubvunza vazhou maonero avo
shande kwa hapana ziku batika zinone kwa chokuti angacha tofana tutaure anendeche kuti chaka zisi kwa Mugabe zaita ura kuna makriminals aka anga aka tendere za wa Mugabe makriminals haya tata maona ito zino tatango ona matemba asiyo makrima makuru achiripo akaita rurasa demu saka zikuru zaita riso na wanele Zimbabwe kuti ikonomi yedu iri parinani kuti zekare tinge tina ma relations kaya tinga ati governance ne legitimacy tisinga kakawadza mwezo titaure ya na murudo chwa Zimbabwe industry zichiona zaku developa jino kunga mnongo ziona kuti nyika inoramba ikishaye wa mari nyika inoramba ikishaye wa simba vanhu vezimbabwe voramba vachingononga sose nomuromo
vachiri mumhanzi tiri kutarisa mazuva zana vamunangagwa vatora mhiko zvii zvamungataurawo
maybe tingatanga kutaura nepolitics ndofunga nyika dzakatikomberedza nepasi rose dzavakuona kuti muzimbabwe vamunangagwa vavapo vanhu vakuita madiro ajojina pane zvematongero enyika tozobvapo toenda kunyanya dzoufumi hwenyika tiri kuona kuti iye zvino Zimbabwe yava nyika yakutambirwawo nedzimwe nyika nokuti pashure apo Zimbabwe yanga yakunzi iparia state banana republic nyika isisina maturo saka engagement iri kuitwa navamunangagwa nyika vohombe dzakuteerera vamwe vakubuya vone norubatsiro rwavo tiri pane nyaya dzoufumi papapa zvinoratidza kuti inyika yanga yaondomuka asi inyika yavapa recovery path
vazho
mukuru wangu vachiri mumhanzawo vanotaura vachita sekuti kuda munhu wezvanhu tandoda kutaure ndekuti hakuna nyika ingadevelopa isina mari Zimbabwe haisi yakabudirira kana ine bond the best way yesolution yokuti tiendeei kana tichida kuti maindastry amuke ngatibvisei chinhu chinonzi bond paper ngatibvisei maRTGS isu mazimbabwe tinofanira kunge tine confidence negovernment yedu
vachiri mumhanzi
ndofunga kuda maybe inyaya dzekusanzwisisa kuti maybe economy inofamba sei sezvakaita umwe wangu vazho vari kuti bond hariiti chichichi kumangwana tikafuma tichiti bond raakunzi zimdollar difference iripo ndei inyaya yamazimbabwe ndiyokuramba vari fixed kuekonomics dzamacolonialist akudhara ipapapa this is why you find that vanhu vanoti dollar yechichi kana mangwana tikangofuma tikangoti mari yedu yomuno yakungonzi kana kuti ndarama zvinongoita vana Nigeria vana Naira vana South Africa vana Marana vana Botswana vana Mapula saka iissue yokuda kuramba vanhu vane pfungwa dzakudhara dzekuti zvinhu izvi hazvidini hazviitiki
vazho taona nhasi vamutuli Ncube vachiparura bhajeti ya 2019 munoti ine bhajeti
bhajeti inonetsa kuti iri kutadza kuinda neyatinoti mainternational basic standards kana tikatarisa education for example bhajeti inofanira kunge iri more than 22% of the actual budget saka bhajeti yavapresenta haikwani ipapo kune mainternational and even macontinental standards
vachirumhanzi munoti ione bhajeti yaparurwa nhasi
bhajeti rava mutuli Ncube rakanakisisa kune avo vanhu vari very positive dambudziko ratinaro sezvakaita vana vazhondo rokuti international based practice international zvichimborevei kwoisusu tikatavo zvedu zvinozokopewo nedzimwe nyika chakashata chii toti vazhoo here vachiita ministry of finance
avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuzanup f vagadzira chirumhanzu muHarare manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vakarerekera kumdc uye vari mutungamiriri weptuz vatakavafira zhou vari kumasvingo muhurukuro yanga ichikokerwa najonga kandemiri westudio 7 muchirongwa chelive talk women's forum na 8 p.m nhasi tiri kutarisa bhajeti raturwa negurukota rezvemari muzvinafundo mutuli Ncube vanoda kupinda muchirongwa ichi tibatei na 7 p.m pamasaisai anoti 909 a.m 4930 15460 ne 13860 kilohertz pashortwave mazuva ose. Taba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwanani patichakuvigira izve chimwe chirongwa chechishona. Parizvino tomirira chechindevele chiri kuuya anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.